manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 23/2021 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Christmas yegore rino yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwana wanawo income iri beta kudarika isusu. Vose isusu income dzatirikuwana dzishomu hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapupa
vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yeCovid-19. Godwin Mangwijika anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yeCovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsese yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki atedu ekanzuro vachinobayirwa ikoko, asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti like makiriniki kuri kudzarisa vachitiwo pamwe vanonge vakutotya kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu. Saka takaona manumbers edu anga asiri kufambirana chezvatoda kuita sezvo ndiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity, tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation. Saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu, ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa.
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare.
Vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atinoti maservices kuvanhu. Saka vanhu vanozvida, ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu, ngetiatiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo, saka vari kuzvifarira chaizvo.
Mumwe mugari vemuHarare Johnson Chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsetse inogara yakareba mumakirinika.
Ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemusangano zvemavhoti hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu, asi iri revaccination vaiti vanhu ndo ngavauye kuvaccination. Saka apa zvekutofamba papa sitombonea kana queue zvekuzvavanga vakaisa centralize kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM apa izvezvi ukaenda pasipa mufakosi wakutonopuwa jebhi rako waka pasina kii.
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri. Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda neCovid-19.
Saka uye zvinezvi tine Omicron ndo yaanyanya kuwanda muno, saka vachabhowa kuSouth Africa vachawanda. Vachauya kuzovhizitawo vachibhowa kunana Botswana kunana chii vanenge vawanda. Isusuwo tine vedu vanenge vachibva kunzimwe nyika dzakasiyana-siyana kunana UK kunana chii, vamwe vacho vanogona kunge vaine zvirwere vasati vaane masymptoms vachiuya kuholiday. Kana vaya kuholiday havazogara nzvimbo imwe chete nekuti vamwe vane makore vasina kuuya, vanenge vachifamba. Saka mukufamba kwavari kuti hatizoziva kuti vari kuita here zvatinoti vaite zvekupfeka mamaski.
Vatikanzuro yavo inotarisira kuzadzisa chiga chehurumende chekubaya vanhu 60 kubva muzana zvevagari vemuguta pakupera kwegore rino, vachiti vakatadza kuita izvi vachazviita muna ndira gore rinouya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere checovid-19 nezuro, uye vanhu churu chimwe chete nemazana 63 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana 127, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana 44. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4,601,656 kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni 4,601,656 kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni 3,076,692 kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitatsira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwadzinhu nemapunda sekutengeka zvinonge zvichingokwira each and every time. Haina kukwana. Unozongotorawo 1212 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisisa. Mari yatinenge tapuwa kumba kuti yaonekwe chikuru zvinokwana.
Mugari wekudzivarira sekwaExtension vameluleki Sibanda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Krismasi yegore rino yakaoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwana wanawo income iri beta kudarika isusu. Bhikozi isusu income dzatiri kuwana dzishoma, hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapo. Unofanira kuti utosqueeze kutoisa kadziri nekutotiwa nechekutenga chacho.
Nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu, amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura, ukaenda fanika uine ekukwesha hauna chaunoburitsa. Unotouya nezvinhu zvishoma-shoma zvaunoda chiya zvauzvitenge nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa, but zvino akutorova kuma700-800. Saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvoti ndatoasiya nanchitoada. Kuti utiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvi hapana kutombotengeka. Kune hava vanozvigona asi ini ndazvitaki. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashopu kuti vationerewo kuti mitengo iri kuitwa iyi. Vakapotawo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya, amai Priscilla Ndou, vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Pakatanga takatarisirawo kuti sengo yeChristmas pamwe kuda tichabhoosta masales, but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vatafadzwa muzamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanyasha mchichwa, vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta emotikari peturu nedizeri zviri kukwirawo sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva asi nekuoma kwaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekrisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. VaChamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaChamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika randa riri gore ratatakanangana gokorodzo unganidzo batanidzo batanidzwa kwevanhu vezimbabwe vakare vezimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadayira izvi munhu wese ruzhinji rwenyika matimana enyika vakanzwa vakaona vakatenda zvechokwadi nyika yedu inotoda mubatisa pamwe chete inotoda kuti tipe humwe inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane kutirita denda wobatsirane saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti parobikwa gumano rouchenjeri gumano reshanduko gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu asi mukatarisawo gore iro rinoi ranga rakaoma zvikuru rakawanda kunyaya dzekurarama vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya kukatarisa vanadehwa katarisawo munyaya dzedu matongerwo enyika vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22
zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekrisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakisiro zipano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari wemuzimbabwe ungava unobva kumasedeland masionaland manipaland masvingo kwese kwese kunana midland toda kuti munhu wese awane mukana wokuti taure tiite nyaya yemhuri tiite nyaya yemacommunity toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu uye mubatiranwa uye mukomberanwa nemubatanidzwa wemabasa wemaoko kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake angava mwana angava mukoma angava munina ingava hanzvadzi ngavabereki kuti munhu nemunhu anyewese kuvhota munhu nemunhu ange ari pakotaoo nokuti ndocheri nzira ichaita kuti ndechinura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa. Imise bato mune urongwa here hwekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa nguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva.
Zvakanyanya mukatarisa gore negore. Tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi. Vachinozama kunobatsira uchati vachirongwa chaane makore akati wadei tichiita. Tinombozama kugara tichida kuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati ichi hatimene zvematongerwo enyika. Ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika. Tinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita. Zvatiita machildren's homes, maelderly vatosapota, mapwc atosapota zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana veZimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngativei tine tariro. Nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kuMalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko. Zvaitika kuZambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chinhanho achidana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yeZimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko. Hakuna mhinde inogara iriko zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinaukwanisa kunzwa divi reZANU PF sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti unogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias Muroda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANU PF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumatare edzimhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga, vanotsoropodza corruption zvikuru sei panyaya yemaminerals. Ende samambo chinhu chakanaka kana maleaders vachi kushoropodza uori pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichibira nyika ichibira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri raiti kwozoto zvekare vamurinye vakataura kuti ivo inhengo yezasis chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurinye vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavati cherai makomba mutara musvipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vava kutaura sekunge nyika ino yese its a huge barrack vaakushandisa command politics ndinofunga kuti kunyange kudayira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa vakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president wenyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogarosangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savachamisa kuti vanongona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vapfeka jaketi rii vanenge vapfeka jaketi repolitician chief pamakuva tinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura ezvinoetwanetipaepada vanhuhwakama zvavo nemutungamiri wenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vangaverekodzere kuzotaura mashoko avakataura varivo kugumbuka maererano nechiitiko chimanji ndekuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzinofanira kuti dzitaurike nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu vagara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti dekaidendo nibebod kuti magreenwages iwayo ende its writing hapana kunzi mataurire nyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakati matauriro nepavazvitaura dai machari akakomba mazoziva kuti pane maforamu atinokwanisa kuti mitiremekedzane vari kutonga nyika dziripabhuriki nemi madishe ereditaditional leadership irimo munyika
vamago munoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara neuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari siriya kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
zviri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobva tadzoka zvakare vamwe vachivenga vanga vane kodzi rekuda yekugumbuka vanotamba kuti chifu vakataura vaye treasonous statement yavo vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura izvo nezita ravasimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinyi nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvidukupisa vakatitega indizo vatsuura pane mamwe madzishe
nhengo yezanu PF vagilbert dzikiti vachitaura vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano recenter for natural resource governance vafarai maguhu vanga vachitaura vari parunare kwamutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vadzivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisira vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021 garasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha, izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro zvichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhone musango munotyisa nevabereki tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti abva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva rine zvibhedhlero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekupenderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika, nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANUPF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikirwa nacomrade Nyasha vekwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rizivishe up to now vachiri mutsongo iyi vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa vana Silia naJohana muno Masvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANUPF vachausumunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga muhurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva, izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANUPF nehurumende yavamuna kwa mugore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu, zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021, muzvare Lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama, tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo, uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo, dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo tinotarisirawo kuti richange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemu ra2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi wenyika ino.
Vamugodzwa vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuisika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 Mpalakazi 2021 ngiphakathi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela iKhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yasiyalonyaka. Kunzima sibili, akulanto right. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula, akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane leKhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo eyingelazihlobo labangane njengeminyakeni. Ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwi-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini and khonokhana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ucine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
Izakhamizi zeKwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uzulu olungiselela ikhefu leKhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela iKhisimusi kodwa ngakwelinye icele iCOVID-19 layo ibathwalise nzima.
iKhisimusi isikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa yeCOVID sesaba lokuphuma siye banganini siye sikhupha nje. Kithi kunjalo sesaba iCOVID lamasela. Ungathi asebhahile, ungathi asemaningi. Ngoba bengezwa nje ukuthi kulomuntu ofikileyo uzothiwa wabona sebekhona.
Ukhansila kaWard 17 emele loWard 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho ke kabajabulele iKhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi seKhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe bakhulu becine beqabana besilwa, abanye njalo bajabule balibale ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathi Ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uzulu. eZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqekezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%. Kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka womkhakha omutsha we-Omicron. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudla ngalesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasitholi ama-grants from ikhulumende yethu, kasitholi lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezi gqoko ezintsha abami bazawatshazwana lezi zindala bagqozwana lezi zindala, lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Filda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesiswele siyapheka umbhida sizidlele isitshwala, akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simosihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka hayi kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ihambayo, into zonke zinzima konke muntu. Sinokusela siyasela, ukudla kunzima ezitolo lapha kuyadula akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwe imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. La bantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhudi osisi besikhangelela ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngisho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba yobuhlungu phakathi kokucabanga ukuthi kanimuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Mofati ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu, ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sesihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha we-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lonyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Ngimele Studio 7 ngikubona ngeEzra Jesus Banda.
Sebe poste bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lele ngxenye 147,669 zabagule baphepha kulomkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first ne-second dose. Izakamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. U-Albert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lwe-COVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo uMnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni ye-WhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baya besegcekeni and they're exposed to umqando nxa kuqanda, they're exposed to ilanga nxa kutshisa njengoba onto ilanga belitshisa ongakanani, they're exposed to umoya. And the worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phande kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khona kuyana kwenzalo wena ogulayo kumbogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
UMnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imetheli yonke egoqeleka nje edingakala ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. So ngathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedonsa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansila uMnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawunda amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesisikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana PF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqhabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana PF ngesikhathi umoyi uDumiso Jabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF Zapho bamanyana le-ZANU-PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-Zapho elomnumzana Joseph Chuma we-ZANU-PF.
Ubabunkomo wathi sifaka phakathi wathi kona abantu bambingashuki khona phana bengithiya khona yikho lapho esinokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isikhundla soba ngu-Secretary General weZaphu entsha, ngoba iZaphu endala wabambana le Zanu Jongwe. Yikho lokho sokuyiZanu PF kathesi and kuloku kukhona.
Babuhanana ungamphendula sithini lapho Juma?
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngefosi bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZanu. Asukubambana laphana yokujoyina iZanu. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZanu lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi. Number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uZanu uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhla etshada loZapho. Hhayi, uZapho usedlulile phambili usetshade lomfazi omutsha.
Thuma ngawamphendula sinamafutshane khonapho ukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZapho ungasenathando sizasebenzisa uthando lwami lukaZanu siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili kowethu. Sisonge wabana yikho nto hayi xa kunokunye okuvukayo kuyake usoke uyovuka okutsha. Kodwa lokanoka udala yilokuvambele kukhona sibili. And look, akuna lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo. Kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances. Kodwa sibili ukhuma iqiniso. Like Israel pointing out, i-age le era yabantu labana abasungula into beyi abantu ngibangikhona sebasitshiya sebazibaluleka sokusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akusho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile sobe silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho lapho esikhuhlana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa ube ungahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuza sikhumbuzana ngendaba eyunithi nale yenzakalayo. Le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kuzekathathwa uDluse, kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba ekuseleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances, idemocracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa babuthuma. Babuhanana, pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi bese bechithe isikhathi eside bekuZanu ukwedlula isikhathi abasida bekuZaphu. So kuyatholakala ukuthi umthetho kaZaphu, izimfundiso kaZaphu igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphana izimoto asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu kwakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge unity lay esithi khona noma uzaphe engasekho phakathi kwayo sa achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hondi amanye ama region ephumelela siya phambili thina ngapha ehla ngothule mathibini le midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lomgwaqo lokho esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokho esaba lozibuse kulama properties kazaphu lezipra athathwayo lokho esaba lozibuse kabiselwanga kuzathiwa yiye ama properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangunanzelile ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafanele gugura hundi abakancwatshwa uzananzelile ukuthi khona labantu bakazaphu lo zipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichingi kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi izo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga
lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kukamnumzana Mthulisi Hanana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee Wezemidlalo lidla amahabula eqembu leBhoso 90 kumncintiswano woWafa Wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni sesemifinal. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu leAjax Hotspur emdlalweni wesigaba sequarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yeWafa Wafa.
Sinetarget yethu vele yokuwina iqembu le, but we taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba ke sihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani ngoba ningaba bafana abaningi abasewanki basuka kithi ngoba boBhoso 9 about 4-5 babedlala kithi big league kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi fixture ngone izaba nini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu we're still pushing them ukuthi even if break here but they'll be working so ngama programs ukuthi bebesebenza, bebezipusha, bebetrainer lapha bakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 90 banqobe yabe Ajax Hotspur nge-4 ka-2 ngemva kokutshaya kwembekwa kusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sihliwe ngumangoye zingutshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaya kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelisekulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba sesemifinal ngele Arinel lona elinqobele eMakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele kufinal yomncintiswano weWafa Wafa.
Esimkhangeleleyo ukuthi umdlalo wengukhu uyahluka ngoba ungase ulungiselele, ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele kuyedwa nawe. So uyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike lathi maybe kufinal yona le.
Iqembu leArnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba sesemifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe leKazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshiki lobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano wafa wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba seSouthern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele the ATM Gospel Worshippers. Untungamile inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yeah.
Eli qembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le isingo yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyabingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree. Empandeni kanti ngihamba no Malibongwe Juma no Alex Juma kungabantu esisebenze nabo kulesi track yethu esazibiza ngo the ATM the ATM ke kungama initials wethu awamagama wethu.
Ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu ngesikhalangana ngesindebele. Ichazisa ngesimo somuntu ke umuntu osempilweni enzima ukuthi ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuhlungu inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti Adolf lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo ngaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinta the ATM Messengers Gospel Group uyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwashiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshippers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Ehlukana izihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa akubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludobake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.